nyanzvi muyedze zvemitemo gweta muzvina fundo vanabvuma madhuku vanoti kana upenyu hweparamende hukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati peusiku hwemusi wa22 nyamavhuvhu, nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 chikunguru. Izvi zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 chikunguru kusvika musi wa22 nyamavhuvhu. Muzvinafundo madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. Upenyu hweparamende hunogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti: kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapasisa chisungo chekuti dzisarepo, uye kana paramende yaramba kupasisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati chikiti, pamwe nekunge paramende yawirirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro wezek vaimanuel Mugabe vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu. Vaimbo vesachigaro wezivo rit uye vari gweta rakutasapuru vanowirirana nemaonero amuzvinafundo madhuku.
Kana zichitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasveiwa in kuti aite president. Date iroro ndi-22 August 2018, because president vakasveiwa in na-22 August na-2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vakuru vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo hwagumisirwa panzira. Vakuru vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato rezanupiefu rine nhengo dzakawanda mudare.
Paruka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti paramendi ikaita decision yekuti tirikuda kudissolve, kunofanirwa kuita kuti election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaibhove sachigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirirwa navamogenitsvangirai vadouglas munzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira.
Mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana paelectoral president maelections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzipoo mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa, bumbiro remutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date iriripo ndorokuti parliamendi yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo musi waya ndopanofanira kuzoitwa the next election. Saka date rakatopiwa haungo harimbodaidziri chero panoda kudaidzira munhu dete, rinotongotopiwa neconstitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo nezek. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Asa Chigoriwa.